zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro zvakavhurwa semavhurirwe zvinofanira kuita endi pakuvakwa kwezvikoro zvizhinji zvacho hazvichati zvapera hazvo kuvakwa nekuti mainovhesheni chaiyo chaiyo pamaclassrooms hatina chichakaona pamutangwa sekendari ndo pakaitwa matende ekuti vanhu vafundire asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuani chendakaona chakagadzirisika maroads aatiro asi panyabamba kuende padzingira hapasati paconnectica handizivi kuti mainjiniya ari kupaona sei anhu ari kutendera nekwakugaisimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa saka zviri kunetsa vanhu mafambiro
ko dzimbawo dzevarayiridzi varayiridzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa
varayiridzi vakakwanisa kudzoka kumabasa asi dzakabva dzacho vanondoshandisa zvitandaro nekuti handina kumboona pakanyatsokugadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha dzakakwanisa kuti vagare zviri sefu vanogara vachitya
ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi vanhuwo vari kubatsira here masangano ari kubatsira here kana kuti ihurumende
hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works ikatora vanhu aisvika kuma30 pamaschools asi yakazotsima yavakutosara navanhu vasingasviki 10 vamwe vacho vaakutingokonzeresera nema20 vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works
saka vanhu vange vachibhadharwa here pabasa kana kuva kuri kubatsira sevagari
vakambopinda vachizi vari kubhadharwa asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei
ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira
chikafu chiri kuya pano nepapo asi zvezvino haazvazvishoma Red Cross ndo akatombonyoresa nyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuisa chikafu chacho asi havasati vambopa vachiri kuda kutotanga hatisi kuziva kuti vanouya nacho rini
zvii zvamungataurawo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi
zvatingataura kuti dai tabatsirwa nazvo ndezvekuti vanototibatsira vacho ngavauyewo zvenguva ichiripo nekuti kuzouya papaye vamwe vacho vari kutanga kuuya nhasi vachiti vanoda kubatsira vamwe vari kuda kutsvaka vanhu vasina pekugara after 2 months vachiri kutsvaka vanhu vekupe matende zvinorwadza ngokuti munonga maakuuya kufungisa kuti munhu uya uye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara saka vari kuda kutibatsira vacho ngavakasirewo nguva yacho iyoyoyo chinonga zvichidiwa hotipo pasaiaro chisetekita kuti toda vanhu 25 ivo kumuine anhu 100 anoda rubatsiro
asi kavadhuma kwezvo vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo saka kupemha kunovatorerawo nguva hamuone here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu
rubatsiro rinoda nguva iripo rinonga tiri kuemergency hatingatarisiri kuti paemergency paya nguva yeemergency yapera munhu auya nerubatsiro rweemergency